nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tinela indaba ezimqojo nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 5 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu 35 vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Ofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General inoti pakaitwa uori unotyisa nemapazi ehurumende pamari yaifanirwa kupiwa varombo nevashandi vemuzvipatara munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti yave kutanga kuongorora uori unonzi huri kuitwa nemakambani ehurumende. Mapato anopikisa otatsurana panyaya yePollard. Tine hurukuro nava Job Scala veMDC Alliance. Tichanzwawo kubva kuna vamadhoc Chivasa veNCA. Indwe mimwe yemisoro inhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu 35 vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi vave zviuru zvitatu nemazanamanomwe negumi nemumwe kana kuti 3,711. Vanhu chiuru chimwe chete nemakumapfumbamwe nemumwe kana kuti 1,091 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho kusvika pari zvino vave zviuru zana negumi nezvitatu nemazanamashanu nemakumimaviri nevatanhatu kana kuti 113,526. Vanhu chiuru chimwe chete nemazanamana nemakumimaviri nevana kana kuti 1,424 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi masere nezviviri zvine mazanamapfumbamwe nemakumimapfumbamwe nevana kana kuti 82,994. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemakumi mana nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevasere vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri sezviri kukurudzirwa vave zviuru makumi masere nemakumi matanhatu nezvitatu zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 863,667. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni 10 nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti ishande zvinotarisirwa. Ongororo yakaitwa na Auditor General kubvira pakatanga kuvharwa nyika nekuda kweCOVID-19 gore rapera inoratidza kuti mari yaifanira kubatsira vanotambura nevaya vainge vabatwa neCOVID-19 yakabiwa kana kuti haina kushandiswa sezvainge zvakatarisirwa, izvo zvakasiya vanhu ava vachiyaura nenhamo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gwaro iri iro rakaturwa kuparamende svondo rino rinoti kunyange hazvo hurumende yakaisa parutivi mari yekubatsira vanhu panguva iyo vaikurudzirwa kugara kudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, vakawanda havana kuwana mari iyi nekuda kwechitsotsi nechikiribidi chakaitwa pamabatirwo aiitwa homwe iyi. Mugwaro ravo Auditor General Amai Mildred Chiri vanoti mari inodarika mamiriyoni 70 yaifanira kubatsira vemabhizimisi madiki akavharwa nekuda kweCOVID-19, mhuri dzinotambura, vakaremara, vanorwara nevamwe kubva muna chivabvu 2020 kusvika muna zvita 2020 haina zvayakaita zvinoonekwa nekuti hapana umbo hunoratidza kuti yakapiwa ani uye imwe yakapiwa kuvanhu vasingazikanwe uyewo vamwe vaiwana mari iyi kaviri kaviri. Amai chiri vanotiwo bazire vechidiki nemutambo rakapawo vechidiki vatambi vaimbi nevamwe vainge vabatwa neCovid-19 mari yekubatsirikana vasingatevedze zvinodiwa kana kuti pasina humbo hunoratidza kuti zveshokwadi vanhu ava vaive vaimbi kana vatambi. Vanotiwo munzvimbo dzaichengeterwa vanhu vane COVID-19 zvinhu zvaitengwa pasingatevedzwe mutemo uye mune dzimwe nguva vashandi havana kupiwa mari dzavo dzekubatsirikana izvo zvaiita kuti vaore mwoyo. Zvimwewo zvisina kufadza maichiri ndezvekuti basa raisafamba nemazvo kunyange hazvo hurumende yainge yaisa parutivi mari yekugadzirisa nzvimbo dzekuchengetera vanhu vaive neCovid-19. Semuenzaniso vanoti kusvika musi wa12 zvita 2020 hurumende yainge yabhadhara mamiriyoni zana nemakumi masere emadhora emuno 180 million RTGS ekugadzira maisolation center makumi matatu nemaviri asi panguva iyi painge pagadzirwa mapfumbamwe chete. Mutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Sikumalo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana zvikuru nezvabuda mugwaro raAuditor General vakati vese vakaba mari iyi vanofanira kubomwa nemazita.
Tikukurudzirawo Parliament kuti iburitse huori uhu pachena. Vaiita izvi vabatwe vakwanise kunge vachiprosecutwa.
Mukurano nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vaitai Ruben Mbofana nyaya yekuti mutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda ndivo vakatozotaura gwaro iri kudare mushure mokunge mapazi ehurumende atadza kuita izvi anoratidza kuti pane huori hunotyisa huri kuitika panyaya dzeCovid-19. Vati chinosuwisa ndechekuti vanhu vari kutora mupoto weCovid-19 vakuru vakuru muhurumende.
Kune mari zvadzo dziri kutongoenda chidya zvavo kumusoro ikoko. Zvinoratidza kuti nyika inoyi hakuna kwatiri kuenda.
Vambofana vati vanhu vanoda kuona mbavha dzichienda kumajeri kwete kungodzidzinga mabasa chete. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 kuti nyaya dzese dziri mugwaro raAuditor General hadzinei nebazi ravo vakati titaure nebazi rezvemagariro evanhu.
Isu hadhani makusocial welfare kana mari dzodzatiti dzinoranwa neminister of social welfare.
Gurukota rezvemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vati vaudzwa nezvegwaro raAuditor General uye vachariongorora.
Nyaya yekuti pane vamwe especially vakaita semapoliticians nevamwe vakadaro vaikanga vachibenefita vasingafaniri kubenefita inyaya yatakagadzirisa dzimwe mari dzacho dzikadzoserwa nekuti pakanga paita misunderstanding yekuti vanofanira kubenefita vangani. But report racho iroro tichanyatsoritarisisa zvakanaka.
Kusvika musi watumbudzi 2020 bazi rezvemari range rapa mapazi ehurumende nemakambani ayo akaita seDistrict Development Fund mari inodarika 1.9 billion yemaRTGS yekubatsira kusimudzira zvipatara, kuvaka maparandaini nemaisolation centers, kuchera zvibhorani nemamwe mabasa ekubatsira paCovid-19. Veruzhinji munyika vanochema kuti havana rubatsiro rwavari kuwana vachiti COVID-19 yatovasiya vave varombo zvakanyanya. World Bank yakaburisawo gwaro kuti COVID-19 yasiya vanhu mamiriyoni manomwe nezviuru mazana masere vave varombo zvakanyanya muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, komisheni inoona nezvekurwiswa kwehuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC inoti iri kuferefeta mapazi ose ehurumende pamwe nemakambani ehurumende akabuda mugwaro raAuditor General kunze asi kufambisa mari zvakanaka. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Izvi zvabuda pamusangano wepagore wekutanga wekomisheni iyi uyo waitirwa pamadande mutande senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19. Vachitaura pamusangano uyu sachigaro weZAC amai Lois Matanda Moyo vati komisheni yavo haisi kufara kuti hori hwakanyanya mumapazi ehurumende, makambani ehurumende, makambani akazvimirira pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira. Amai Matanda Moyo vati nekuda kwekuti Zimbabwe yakaiswa panyika zana nemakumi mashanu nepfumbamwe panyika zana ne makumi masere dzakaongororwa munyaya dzeuori zvinoratidza kuti uori wakapfunya chisero munyika. Ivo sekomisheni vakabva vazvitarira basa rakakura kwazvo rekurwisana neuori vachiti vakagona basa zvisinei kuti dzimwe nyaya dzavaibata dzaimbovhiringidzwa nevamwe vakuru vakuru vari mumahofisi mahombe vavasina kudoma nemazita. Amai Matanda Moyo vati mushure mekuverenga gwaro raauditor general amai Mildred Chirira 2019 nemamwe vakaburitsa mushure megwaro iri komisheni yavo yakaona kuti pane nyaya dzakawanda dzeuori kushandiswa kwemari nezvinzvimbo zvisiri zvomuhurumende. Nokudaro amai Matanda Moyo vanoti vari kuferefeta mapazi ehurumende akawanda.
In the circumstances and on the basis of the report of the Auditor General of Zimbabwe
nemamiriro akaita zvinhu uye pamusana pezviri mugwaro raAuditor General of Zimbabwe saki yakavhura nyaya dzairi kuferefeta mapazi ose ehurumende ari kunzi ane zvaakaita mugwaro iri nechinangwa chekuti vose vakaita zvehuori. Tiri kutarisira kutendese nyaya zana nemakumi masere kubazi revachuchisi renational prosecuting authority kudzora midziyo inokosha mamiriyoni mazana matanhatu emadhora ari maRTGS kushandisa umizha hwechimanje manje mumabatiro atinoita nyaya kuwedzera kuongorora kuti zvinotarisirwa zviri kuitwa here mumapazi ehurumende zvikuru sei mumakanzuro kusimbisa nyaya dzekuchengetedzeka kwevanotiridzira huwi munyaya dzehuori pamwe nevafakazi uye kusimbaradza ukama pakati pedu nevatinodyidzana navo muno nekunze.
Any or all acts of corruption, theft, misappropriation, abuse of power, and other improper conduct.
Mamwe mapazi ehurumende akanzi namai Chira asi kufambisa mari zvakanaka anosanganisira bazi rezveutano, bazi rezvekurima, Zimbabwe Revenue Authority, Zinara, pamwe nenasa nemamwe. Asi mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Tlachwayo vati hapana chavari kutarisira chakanyanya kubva kuZAC sezvo komisheni iyi ichinziwo ine nyaya dzayo dzekusafambisa mari zvakanaka.
Chingatarisirwa chingabuda hapana nekuti mashandiro avanoita mapazi ivava inyaya yekushanda vachitora mainstructions kubva kune political party kubva kuZANUPF.
Asi mutungamiri wesangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCO Muzvare Jeneti Zhou vati zaki nokwanisa kuferefeta mapazi ehurumende aya kana iyo zaki pachayo pamwe nehurumende vakazvipira kuti izvi zviitike.
Zvinogoneka kana paine kuzvipira kwa iyo commission pachayo kuti iongorore uyezve paine kuzvipira kwehurumende kuti mapazi ayo aongororwe maringe nezvenyaya dzehuori.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinorwisa nyaya dzehuori kuchamhembe kweAfrica reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Chaumba vanoti dai hurumende yaida kurwisa huori zvakasimba zaki aifanira kushanda naamai Chiri. Kunyange hazvo commission yezaki yakanziona auditor general haisi kutevedzera mutemo wepublic Finance and Management Act mukushandisa kwayo mari yehurumende. Amai Matanda Moyo vati commission yavo yakazvipira kuenda kuparamende kunoratidza dare iri mashandisiro ainoita mari yainenge yapiwa nebazi rezvemari. Zvichakadai munyori mukuru muzak kana kuti executive secretary Muzvare Suka Itongogara vaudzawo musangano uyu kuti commission yavo haisi kufara kuti paramende iri kunonoka kuvashevedza kuti vazotsanangura mashandisiro avanoita mari yavanenge vapiwa nebazi rezvemari. Amai Matanda Moyo vati komisheni yavo ine hurongwa hwekuvhura mamwe mahofisi kune mamwe matunhu kuitira kuti munyika yose muve nemahofisi ezaki matanhatu senzira yekuedza kuti vabate nyika yose mukurwisa huori. Svika pari zvino amai Matanda Moyo vati komisheni yavo yatambira nyaya dzehuori zana nemakumi mashanu nenomwe 157 uye panyaya dzose idzi zaki yakwanisa kuferefeta nyaya makumi manomwe nenhanhatu 76. Zvichakadai Muzvare Tongogara vati komisheni yavo iri kusanganawo nematambudziko akawanda anosanganisira kusachengetedzeka kwevano varidzira pembe kana huhwi nenyaya dzehuori pamwe nevafakazi kunonoka kutongwa kwenyaya dzehuori mumatare kusafara kwevashandi vekomisheni yavo kuburikidza nekusamira zvakanaka kwemashandiro avo nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.
Vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vari kushora danho rakatorwa nebazi rinoona nezverunyararo mugungano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community kana kuti SADC, Organ on Politics, Defense and Security Cooperation, rekuti kushandiswe madande mutande mukuongorora sarudzo dzekuZambia idzo dziri kutarisirwa kuitwa svondo rinouya. Shingirai Madondo anotipanya iye.
Mukura nane zvekuburitswa kwemashoko musangano rinoongorora kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuchamembe kuAfrica reAmnesty International vaRobert Chivambu vaunza Studio 7 kuti Zambia ine nhoroondo yekumbunyikidza vanopikisana.
In the past 10 years we have seen a brutal crackdown on
this. Mumakore guma pfuura ongororo dzakaitwa nesangano reAmnesty International dzakaratidza kuti hurumende yeZambia yange ichityora kodzero dzevanhu ichimbunyikidza vanorwisana nehuwere munyika iyi. Uye avo vanorwira kodzero dzevanhu vamwe vakatourayiwa nehurumende yeZambia kusanganisira kudzidza kubva paUniversity of Zambia zvakaita kuti tikure nekutadzokedzana moto pakati pehurumende nevanhu nokuda kwekushandisa mapurisa.
Sezvo gungano renyika dziri kuchamembe kuAfrica ratora danho rekuongorora sarudzo iyi kuchishandiswa madandemutande, vachibvambu vanoti vanokumbirisa kuti hurumende yeZambia iremekedze kodzero dzevanhu nokuti ndiko chete kungaita kuti kuve nesarudzo yejekerere. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari mukuru anonane zvokufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Bofana vanoti dai Zambia yatevedzerawo zvinoitwa neSouth Africa munguva yesarudzo.
Saka tinoongorora kuti kana kuSouth Africa patiri kutaura pano vari kutogara pasi ndotarisira kuti ndinhasi kuti vaone kuti kukurudzirwa kana kuti zvakataurwa neIndependent Electoral Commission yavo yekuti kuti kuitwe sarudzo panguva ino pane malockdown hadzingave dzingani isarudzo dzakanaka dzaitika mujekerere dziri free and fair. Vanoongorora vaya vanzi vaongororo vachishandisa technology zvechokwadi unenge uchiongorora chii.
Sachigaro wekomisheni inonane zvesarudzo muSouth Africa vaGlen Mashini nevaunza vatori venhau nhasi kuti vari kuzokumbira kumatare kuti sarudzo dzemumatunhu dzanga dzichifanirwa kuitwa muna Gumiguru wegore rino dzizoitwa muna Kukadzi wegore rinoya senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere cheCOVID-19. Panguva inoedenda reCOVID-19 vambofana vanotiwo vanoongorora sarudzo vakafanirwa kuti vave munyika iyi kuitira kuti vaone kuti vanhu vapiwa mikana yakaenzana pakutsvaga rutsigiro.
Mapato achikampeno ari kuenda kune vanhu vachinyatsotsanangura zvisungo zvavo vari kuzviita here vakasununguka. Handione kuti zvingabude kana takungoshandisa mafoni nemakombiyuta.
Asi gurukota rinonane zvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana vane muhangwape avo vachange vakatungamira chikwata chesadi Troy on Politics chinosanganisira vakuru munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika muZimbabwe neSouth Africa vanoti danho iri ratorwa nokuda kwekuti COVID-19 iri kuparara zvinotyisa mudunhu iri.
Takaongorora sarudzo dzekuTanzania, Malawi neSeychelles zvichishandisa madande mutande nokuda kwekuti kukura kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 mudunhu redu huri kupfuurira mberi. Saka sebazi resadi Troy on Politics takaona kuti nzira yekushandisa madande mutande ndiyo yakatinakira kuti vaongorori vasabatwe nedenda iri.
Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko mubazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika Mai Constance Chemai avo vaudza Studio 7 kuti mukuru wemultilateral affairs vaRafael Varamisi ndivo vadomwa negurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFredrick Shava kuti vatungamire chikwata cheZimbabwe chiri kuongorora sarudzo dzekuZambia idzi. Vanoti kushandiswa kwamatande mutande mukuongorora sarudzo achiri chinhu chitsva.
Mafambisirwo ari kuitwa sarudzo dzekuZambia ndiwo mamwe akashandiswawo musarudzo dzakaitwa kuSeychelles neTanzania. Sezviri pamutemo weOGA, Zimbabwe neSouth Africa dzinosungirwa kupa vamiriri vaviri vaviri kuti vabatsire sachigaro wenguva ino anova yeBotswana.
Sachigaro webazi rinoona nezverunyararo mudunhu reSandi kuye vari mutungamiri weBotswana vaMukwetsi Masisi vakadzivisa mukutanga kwesvondo rino kuti ongororo yesarudzo idzi yakatanga nemubvuro uye inotarisirwa kupetwa musi wa14 Nyamavhuvhu. Zvino muZambia zvinonzi hazvina kugadzikana pamberi pesarudzo dzemusi wechina svondo rinouya sezvo paine kurwisana pakati pevatsigiri vemutungamiri wenyika iyi vaEdgar Lungu vebato rePatriotic Front nevanotsigira vari kuvapikisa zvine mutsindo vaHakainde Hachilema vebato reUnited Party for National Development. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 19306040 ne 15460 kHz per shortwave.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wesangano rinopa rubatsiro muAmerica, amai Samantha Power, avari kushanya kuEthiopia, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika iyi nekuda kwekurwisana pakati pehurumende nevanhu vari mudunhu reTigray vari kuda kuzvipatsanura kubva kunyika iyi. Amai Power avakasangana nevakuru vehurumende vanoti mapato ose anofanira kukanda zvombo pasi nekuti vanhu vave kuziya nenzara mudunhu reTigray uye vakawanda vakaenda muhupoteri. Asi amai Power vakaudza vatori venhau kuti havasi kufara nemashoko emutungamiri wenyika ekuti vari kupikisa chirwere chegomarara kana kuti masora vachiti zvinounza ruvengo rwemarudzi. Mumwe mumhanyi wekumalawi akaremara Taonere Banda, anova mutambi wekutanga munyika iyi kupinda mumakwikwi evakaremara kana kuti Paralympics, atanga gadziriro yake yekuti aende kuTokyo kuri kuitirwa mitambo iyi kutanga musi wa24 mwedzi uno. Banda uyo asinganyatsoone anoti chikoro chake chaimurambidza kumhanya nevamwe vana, asi pane vane tsiye nyoro vakazomubatsira kupinda makwikwi akasiyana siyana zvakapa kuti agume aenda kuBrazil Paralympics muna 2016. Kunyange hazvo Malawi yakadzika mutemo wekuchengetedza vakaremara weDisability Act muna 2012, vakaremara vakawanda vanoti vachiri kusarurwa munyika iyi. Nyaya yekuti hurumende yakatengera vatungamiri vemapato anopikisa ari mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD zvikakararo zvemotokari dzemhando yeIsuzu D-Max, izvo zvipatara zvakawanda zvisina mishonga, madhorobha akawanda asina maambulensi semuenzaniso muHarare mune ambulensi nhanhatu pachidiwa makumi matatu nembiri, uye vanhu vanoda kusvika zvikamu makumi mashanu kubva muzana vachinzi vakatarisana nenzara inotyisa iri kushoropodzwa zvikuru. Vari muPoland vanoti gungano iri rinobatsira, asi vamwe vanopikisa vachiti riri kungopfukuta mari yenyika uye harina meno. Bato guru rinopikisa reMDC Alliance harisi mubatanidzwa uyu, kunyange vamwe vakuru mubato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora vari kuti vanenge vave mugungano iri mavhiki anotevera. KoPoland pane zvairi kuita here zvinobatika? Mukupindura mubvunzo uyu, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri werimwe bato riri mugungano iri reNCA vamadhoc Chivasa uye mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala. Totanga nekunzwa kubva kuna Wasikala.
POLAD igungano revanhu vakanga vachizviti vane mapato avo akazvimirira oga, vanotsigirana navamunangagwa kuti vamunangagwa ndivo mambo wavo vanoti ndiye president weZimbabwe. Chiripo ndechokuti vanhu ava hapana kana mumwe zvake pakati pavo vose akamirira zvido zvavanhu, asi vakamirira gungano ravo navamunangagwa. Mambo wavo ndivamunangagwa, upenyu hwavo ndivamunangagwa, vanhu vavo ndimunangagwa, zvimwe zvinhu zvavo nezvaanoita zvese muupenyu hwavo ndimunangagwa. Saka hapana chinhu chinonzi POLAD. POLAD varume vakangoungana vachikuza munangagwa kuti ndiwe mambo wedu. Vanhu vari kubvumirana kuti munangagwa ndiye president wavo, asi isu seMDC Alliance zvinozikanwa kuti kubva pakutanga takataura izvo tichiti vamunangagwa vari pachigaro ipapo noti nokusharwa navanhu, asi nokuda kwokuti vakazvigadza ipapo mushure mokunge vadyiwa musarudzo dza2018 na President Advocate Nelson Chamisa beMDC Alliance. Saka hapana kana chimwe chinhu chokuti tingakwanisa kuti gungano iri rakamirira zvido zvavanhu. Igungano rakangomirira zvido zvamunangagwa bedzi. Saka muchiona kuti iko zvinovasvika panguva yokupanana mugovo wedzimotikari kuri kukuza masapota ake munangagwa kuti ndakupai motikari idzi nokunditsigira nokutenda kunditsigira kwamuri kundiita.
Vacho vasapindura itins.
Pollard yakatsangwa musure mwekunge president vamunanga kwanga wawina. Vakadaidza vanhu vese vakanga vakwikwidza musarudzo. Vakati anenge ane chanofunga kuti ane pfungwa dzaanadzo dzingabatsira nyika. Unokwanisa kuya kutaura pfungwa dzako idzi kana pfungwa idzi dzakanaka dzotorwa kana dzisinawo kunaka kana kuti dzichionekwa sokuti hadzingabatsiri hurumende iripo yeZANU-PF kana hadzitorwe. Saka toona sokuti pfungwa iyi yePollard ipfungwa yakanaka uye kuti ipfungwa inofanirwa kutambirwa neavo vanoda kuti nyika yavo inge ichibudirira. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti sarudzo hadzitwi zuva nezuva. Kukakavadzana kurovana nezvizengeswa nguva yesarudzo hazvidi kuti zuva nezuva, vhiki nevhiki, mwedzi nemwedzi kusvika panopera 5 years vanhu voramba vachingokakaradza sezvataiona zvaitwa nemapato eMDC neZANU-PF. Saka tinoona sokuti dambudziko renyaya kuitika kune mapolitical parties asiri muPollard ndeyekuti chavava kungotaura zuva rega rega inyaya kungoti kuPollard hakuna chiri kuitika kuPollard kwazodaiso. Iwo hapana patiri kunzwa vachitaura zvavo zvavari kuita zviri kubatsira nyika. Saka chakakosha ndechekuti kuPollard isusu izvozvi tiri kutopusha nyaya yemaelectoral reforms. Hatofunga kuti pane mitema yatofunga kuti inofanira kugadziriswa sarudzo isati yasvika.
Todzoka kwamuri vaasikana.
Munofanira kuziva kuti nyaya yePollard iyi yakadanidzirwa musangano naMnangagwa musure mokunge ataura iye ari kuGwanda makore maviri apfuura kuti achashevedza vanhu vese avo vanenge vari kumutsigira vanozvitiva nemamwe mapato avo vauye vazogara neni pasi tiumbe chinhu chimwe chokuti tive tinova nomufungo mumwe namaitiro mamwe. Saka vanhu ava hapana chimwe chaakamirira paya asi kuenda kunofadza mambo wavo. Saka mambo wavo apa reward yedzimotikari. Saka ndo nyaya iripo. Nyaya yedzimotikari itose muZimbabwe tinoziva kuti hadzina kumvera dzamboiswa mubudget renyika regore rapera. Murangagwa mari iyi akangovhovhomora mari yenyika kupa vatsigiri vake vePollard avo vanova ivo kwaya yake yokutend yokungotevedzera zvinenge zvaita kwaya master wavo Munangagwa.
Petai chirongwa chedu vachi vasatisa skwerera kuvhi yakatiyo.
Hapana motikari yePollard yakapuwa munhu kunzi ite yake kana yakapuwa political party kuti ite yake. Imota dzehurumende imota dzakapuwa kunzi vanhu vambofanira kushandisa pachiitwa basa rePollard dzatikutaura iroro kuti panofanirwa kuonekwa kuti munyika mune kugadzikana kuripo. Ndozvinoitawo kuti chero vaya vanonge vachida kuuya kuzoma mabhizinesi avo vauye kuzoinvesta muZimbabwe vakaona kuti kwakagadzikana.
Havanga vari mutauriri webato reNCA vamadhokuti Vasa. Manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wasachigaro webato reMDC Alliance vaJob Sikala. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Bache Live Talk che Women's Round Table nasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere che COVID-19 nezviri kusangana nemadzimai. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu 30 nevashanu vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Ofisi inoona nezvekufambiswa kwemari dzehurumende kana kuti Auditor General inoti pakaitwa uori unotyisa nemapazi ehurumende pamari yaifanira kupiwa varombo nevashandi vemuzvipatara munguva ino yekurwisana nedenda reCOVID-19. Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yave kutanga kuongorora uori unonzi huri kuitwa nemakambani ehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika disenda bako VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 5 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sa ubuhlungu lokho kwaqalisa iCovid labantwana sababoni bavalelwe eGoli abasabuyi ekhaya basasithumezela lutho sesisifa ngezindlala lezihlobo seziphelile ngesizathu sale iCovid.
Igciwane leCovid-19 lilokhe limemetheka ngamandla lanxa nje inani lababhubhayo likhanya lisehla kulezi nsuku.
Indaba yamagesi iqase futhi ukuhlupha. Sasinanzela ukuthi ngalemva kungcono kathesekiwo i-shedding yakhona isiqalisile futhi. Njalo sabantu buhlungu ukuthi ungananzelela futhi la kathesi nxa kule curfew. Kodwa bakhona abantu abakwesisalisiza abathi nxa behamba so kungathoka umnyama.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngokucitha kwamagetsi osokuyinsakavukela. Inhlolisiso enziwe yihofisi ka-Auditor General iveza ukuthi imali kahulumende eyayimele incedise abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 iyaqanjulwa yasetshenziswa ngezinye indlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Igciwane leCovid-19 lilokhe limemetheka ngamandla elizweni lanxa nje inani lababhubhayo likhanya lisehla kancane kulezi nsuku. Inengi lithithibele ngomonakalo osudalwe yileli gciwane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba sekulabantu abedlula inkulungwane eziyisithupha 6078 asebehlolwe esabelweni seMatron North kusukela ngombimbitho onyakenye batholakala belegciwane leCovid-19 kwabhubha abangamachumi ayisikhombisa 70. Uhlangothi lolu luthi okwamanje kulabantu abedlula kancane inkulungwane lengxenye 1508 abalomkhuhlane lo esabelweni lesi. Izakhamizi zeSkwarai esigabeni seLupane zithi zithwele nzima. Omunye wabo unkosikazi Judith Banda.
Ubuhlungu lokho kwaqalisa iCovid labantwana sababoni bavalelwe eGoli abasabuyi ekhaya basasithumezela lutho sesisifa ngezindlala lezihlobo seziphelile ngesizathu sale iCovid. Kubuhlungu kakhulu esigabeni sethu lokhu masi kubona kusiba njalo labantwana singasababoni.
Uyakhala lomnumzana Elias Juma ohlala esiqitini sesolobela eLupane.
Khuhlane osusihlukuluzile kakhulu esigabeni sesolobela. Zihlukuluze kanye izakhamizi kunye labantwana. Nanku abantwana sebehlezi emakhaya ngomayelana ngomkhuhlane, abasayenelisi lokuyafika ezikolo. Abantwana sebeze betshona bedlala ke bethize inyoni, into esasingayazi. So ke ngomkhuhlane lo nzama ukucebisa abakithi bonke uZulu ukuthi bakithi asibambane nini, sicebisane mayelana ngalo umkhuhlane. Singazi ukuthi sizonqoba kumbe uza sikhulela lokho asilalazi lakho. Kodwa ngiyacela uZulu weJotsholo Solobela Kwarai ukuthi asizwisisane nini ukuze siphumelele kulomkhuhlane. Umkhuhlane sesihlukumezile sizwe sikamthokazi.
Usomabhizimusi umnumzana Lungisani Mpala ohlala eJotsholo Ward uthi uthole nzima ngesikhathi kumemetheka igciwane leCovid-19.
Dudubo esesilalo ngayiCovid le, hesh, akusasebenzeki. Asisaphili, izimula azisafundi. Yonke into esiyenzayo njengoba eZimbabwe siphila ngokuziphilisa. Kula ndlela yokuthi sihamba njani, siwoda njani, yonke into isinzima. Imali ayisamuvi njengoba liyakwazi ukuthi i-circulation yemali yenza abantu bephile. Pho ngalolu bhubhano lolu, solunzima. So besicela ukuthi nga uhulumende uyakhangela ngezinye indlela ukuthi indlela abantu bese siphila ngayo sokunzima.
Umphala uthi uhulumende kumele azame ukuqhuba ngemfanelo uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19.
Ingathi ngena kuma-vaccination lawa utholisana ukuthi emakhaya ungani siyabhikiswa ngoba ukuze uyehlatshwa silabo 10 kilometers 20 kilometers okumele uyihambe ukuze uyehlatshwa le ijekiseni. Ukuthi nga kuya ngendlela yakhona ngayi government siyacela ukuthi basibisele labo bantu basondelele bezosihlaba lapho esikhona eduzane kulabantu abadala kulabanye abangaphilanga kuhle pho ngazona lezo ndlela besicela ukuthi ngabe kuyavuma ngayi government yasondelela isisondelela lezo zinto labantu abafundisayo ngoba emakhaya ngapha imfundiswa yikho
kudla ngothi lezempila kahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4500 Somatoli North asebephepheka umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngokucishwa kwamagetsi osokuyinsakavuke la. Lokho sokubangela ukuthi abathengisa umlilo wegasi osetshenziswa ngabanengi ukupheka bakhuphule imbadalo. Kubika uBathabile Masuku.
Udubo lokucisha kwamandla kagetsi luqine ngamandla kuyona le iviki. Amalokishi amaningi akobulawayo aseqeda usuku lonke engelamandla kagetsi njalo iningi selipheka ngenkuni ngoba besehluleka ukuthenga igasi esidula okwamagama ngoba ithengiswa ngedola lemelika. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi lokhu kwenza lamasela abe maningi.
Indaba yamagetsi iqase futhi kushuphu njalo sabantu buhlungu ukuthi ungananzelela futhi lakathesa nxa kule kefu kodwa bakhona abantu abakwesenzalisi zabaqina behamba so kungathi ukumnyama so nxa ngelamagesi kule ngosi nanzele ukuthi amasela lawo asemaningi so ke bayathatha iadvantage yakhona kosi.
Umnumzana Robson yathi isakhamuzi semzini wenketha laye uthi sokusenza amasela akhuthale.
Amagesi problem adonga ukuhamba ebusuku ebusuku kula masela kulabantu ingozi eziningi ezenzakala ebusuku so yiwo uphambanisa abantu.
Isakhamuzi sesizinda unkosikazi Alice Ndlovu uthi ngalezi nsuku abantu bengenelisi ukuya emahofisini basebenzela ezindlini ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 kubathwalisa nzima.
Siyamangala nxa amagesi esehamba kangaka ngoba lokhu bekuyinto esingayikhangelelanga kulezi nsuku kuyi-lockdown abantu sisebenza vele sisezindlini akusebenzisa i-Wi-Fi. So okusho ukuthi nxa amagetsi ehamba kangaka lo umsebenzi la yabe umile yabe sokungasasebenzeki.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Lisa Mlotshwa uthi ukucisha kwamagetsi kubadalela ezinye inhlupho ezigoqela ukubabulalela impahla.
Angiphatheki kahle ngokuhamba kwamagetsi ngoba ukuhamba kwakhathesi akunasikhathi ukuthi isikhathi bani. Ukucisha kwamagetsi kubulala into eziningi ezindlini.
Umqondisi wenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association iNACORA, umnumzana Effort Ncube, yena welekelela esithi lokhu kubulala alamabhizimusi.
Ilizwe lokhu liqhubeka lisehluleka ukuthi lilethe amandla kagesi ebantwini ngendlela efaneleyo. Kusho khona ukuthi abantu bazahlala behlupheka, i-industry ezomnotho ngeke zivuke ngoba zakhela phezu kwamandla kagesi ayeneleyo. Ngakho ke yonke into ayikho into ezahamba kahle nxa ngaba amandla kagesi engekho.
Abenkampani kahulumende ephehla amandla kagesi eZesa Holdings bethule umbiko izolo besazisa uzulu elizweni lonke jikelele ukuthi amandla kagesi asemalutshwana elizweni ngenxa kokuphambaniseka kwemitshina yokuphehla ugesi esitishini esikhulu esewange. Bathe njalo basebenza gadalala ukuze balungisise ukuze ilizwe lithole amandla kagetsi eneleyo. Ngakho ke uzulu uxwayiswa ukuba kumele abasebenzise ngonanzelelo. Kusenjalo abogatsha lokulondolozwa kwezihlahla eForestry Commission baqale ukukhuthaza uzulu ikakhulu emaphandleni ukuthi bangagamuli izihlahla bexwayisa njalo ukuthi abephula lumthetho bazabotshwa.
Ngolwesithathu bebesesigabeni selupani lapho umqondisi walenhlanganiso umnumzana Abednego Marufu athe okwamanje abakaqali ukubopha uZulu othengisa inkuni kodwa baxwayisa uZulu ukuthi ashiyane lomkhuba wokugamula izihlahla mahlayana ngoba lokhu kuwona imvelo. Uthe njalo lolu hlelo baluqhuba kakhulu elupane lemzarabani ethi okwamanje bathathela abantu inkuni eziganyuliweyo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Inhlolisiso enziwe yiwofisi ka-Auditor General iveze ukuthi imali kahulumende eyayimele incedise abantu abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 iyaqanjulwa yasetshenziswa ngendlela eyayingamelanga isetshenziswe ngayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ugwalo lempumela yenhlolisiso le lwethule edayile ephalamende kuliviki lusithi loba nje uhulumende wayefake imali eceleni eyokunceda abantu ngesikhathi se-lockdown abaningi ngabayithola ngale mali. Ugwalo luka-Auditor General olwethule ngunkosikazi Mildred Shiri luthi imali edlula izigidi ezingamashumi edlula amane zamadola eyayimele incede amabhizinisi amancane avalwa nge-COVID-19 imule ezidlubekayo labagogekileyo kumnyaka odluleyo akayenzanga okucacayo. Uphinde waveza ukuba indawo ezazigcina abantu abayabe bebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 ama-quarantine centers impahla yayithengwa okungekho emthethweni. Njengomzekeliso kuthiwa mhlaka 12 Mpalakazi 2020 uhulumende wabhatala imali efika izigidi ezilikhulu lasishiyagalombili 180 million US dollars eyokulungisa kuma isolation centers kodwa imali leka izange yenza umsebenzi. Isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo uthi bakhathazeke kakhulu ngokuphuma kugwalo lolu.
Uyenza umsebenzi oqakathekileyo kakhulu ephumisa indaba ze-corruption lokuntshontshwa kwemali okwenzakalayo kakhulu manyasi kanele ngokubanzwa okwayenza imali yokuncedisa abantu. Siyabona ngathesi ukuthi abantu babesenza ubuqili bekusebenzisa amabizo angayisiwo besebenzisa inamthupha ezingayisizo.
Uthi kuyadanisa ukuba abantu bangatshontsha ngale ndlela ngesikhathi se-COVID-19. Umsekelo womphathintambo wezempilakahle uDr John Mangwiro utshele into lezindaba ukuba indaba zonke ezikugwalo luka-Auditor General kazilani logatsha lwakhe. Sithole umbono kaphathintambo wezokulondolozwa kwenhlalakahle kaZulu umnumzana Paul Mavima.
I have just been informed of that report ya Auditor General and i-report yandruda kuthi ndiyitharisise tione kuthi
sesizwile ngemibiko leyi sizafuna ukuba sibone ukuba kwenziwani. Okokuthi kwakulabantu ababethatha imali okwakungamelanga bayithole yinto esayilungisayo. Ugwalo lolu sizalukhangelisisa kakuhle.
Banofanele kubenefita vangani but report racho iroro tichanyatsoritharisisa zvakanaka.
Kusiyafika umhlaka 2 Mpalakazi 2020 ugatsha lwezimali beselobele ingatsha ezihlukeneyo lamankampani kahulumende anjengabo DC Development Fund DDF imali efika phose amabhiliyoni amabili amadola eZimbabwe 1.9 billion RTGS yokunceda ukuthuthukisa izibhedlela ukulungisa indawo zama-quarantine lama-isolation centers ukwemba izibholane lezinye inhlelo zokuphathisa ababhekane lehlupho ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19. Kodwa abaningi lokhu behlaba omkhulu umkhosi besithi kabatholanga usizo lwemali ngesikhathi se-COVID-19 lockdown. Ibhanga le-World Bank lakhipha imbiko kumaviki esanda kwedlula lisithi i-COVID-19 yashiya abaningi bengabayanga eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela imizamo yabesifazana yokulwisana le-COVID-19. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Sokubotshwe abantu abaphikisa uhulumende abambalwa kwele Tanzania abakhonona ngokuvalelwa entilongweni kukamnumzana Freedom Mbowe okubandla elikhulu eliphikisayo. Uhlangothi olubona ngemikhuhlane kwele Melika kwele Centers for Disease Control and Prevention solongeze isikhathi sokuthi abaswelayo bathole uncedo lokuhlawulela imbadalo yezindlu kuze kuyefika umfumfu lonyaka. Uhulumende besegqibe uhlelo lolu olunceda abantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.6 million abathwele nzima ngenxa yokumemetheka kwe-COVID-19. Abadabuka ePhilippines lakwamanye amazwe abatiya inhlanzi bathi bakhathazwa yibuningi babantu abavela kwele China abatiya inhlanzi bahlayana duzane lelizwe labo. Bathi inhlanzi ezilohlonzi ezibizwa ngokuthi ngamathuna ezithengiswa ngemali efika inkulungwane inhlanzi eyodwa sezibangwa ngabathiyayo. Lokhu kwethulwa ngumsakazo we-Voice of America.
Udaba lwezimota ezithengelwe abakhokheli bamabandla aphikisayo amancane akunkulumo zePoland ngomongameli Emmerson Mnangagwa luqhubeka lusegudwini. Abesithi uMnangagwa udlalise imali kahulumende njalo uzama ukuthenga amabandla lawa phambilini kokhetho. Umnangagwa uphe abantu laba abagoqela umholi webandla le-NCA umnumzana Love More Maduku ama Isuzu Twin Cabu afika phose amachumi amabili wona abikwa ethengwe ngemali edlula isigidi samadola eMelika. Umaduku utshele intathelizindaba ukuthi akulalutho oluvi ngokwenziwe ngumnangagwa. Uthe njalo uzasebenzisa limota ukubhoda ngelizwe esakha ibandla lakhe. Umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kaphiwanga limota ngoba wala ukungena kuPoland esithi ngumbuthano wamabandla asekela iZANU-PF. Umsekeli wesikhulumeli sebandla likaJamisa umnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi lokho sokuvele sobala.
Abadala bathi kulempondo akufihlwa. Namhlanje kuphume emhlophe ukuthi Poland ngekabani njalo inyamazana bani. Sithanda namhla ukutshayela uPresident weZANU-PF uMnangagwa ihlombe ukuthi sokuveza emhlophe ngezenzo lokukhuluma ukuthi iPoland vele ihloseni njalo ngekabani. Kambe ungabona yini enye political party isupporta isponsor any party. Yikho ke siyathaba namhlanje sichayela ihlombe uED uDambudzo Mnangagwa uthi seveze mhlophe ebantwini bonke ukuthi iPoland yinto yezana. Save sakubona ngathi emhlabeni jikelele ukuthi any political party incedisa i-opposition. Ngalokho namhlanje abantu abaningi bachaya ifoni besitshela mhlophe ukuthi hathi madoda li iyacabanga langabonanga uED uzowachaza mhlophe ukuthi iPoland ngeyakhe. Ngesikhiwa bathi he has exposed his plans clearly ukuthi iPoland izalwa izano njalo isebenzela ukufeza injongo yezano.
Kodwa bayakulandula abathole izimota lezi abafana labo Maduku ukuthi sebethengwe izana.
Kambe lake lakubona ngaphi ukuthi izinkulungwane ezinkulungwane zamayusa imali ye-America ithengele abantu abaqhisakalezana. Hhayi, uthengele imota lezi ukuthi bahlose bakhampene laye. Bonke siza kubona mhlophe sokusale 6 noma 3 weeks ukuthi baza kuthi gwaqa balahle amajogo abo basebeyizana uPF. Angithi abanye amakhandidate e-president ka-2018 sebajoyine izana uPF. Abanye bajoyina ngezenzo bethule, kodwa namhla upresident wezana uPF uMnumzane Dambudzo ukhuphe emhlophe lezanu ukuthi iPollard ngiyabo. Lokho namhla siyamtshayela ihlombe sisithi sencedile abantu abaningi ede bengazi, sibona ngani inyamazana okuthiwa iPollard izafeza izinto ezilomkwanjo politically, socially and otherwise.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lomsekeli kamqoqi webandla likaMaduku ele-NCA umnumzana Gibson Sibusiso Moyo, yena othi kabazihluphi ngalabo ababasolayo ngokuthengelwa izimota lesi.
Ngiyakusekela sibili kakhulu ngalokho akutshileyo ubaba uMaduku ukuthi uzathatha leli thuba lokuthi le imota ayiphiweyo ayisebenzise ekubeni abumbe ibandla le-NCA liqhubekele phambili. Anguboni ukuthi kungabe kuyinto embi leyo. Yikuthi nje abantu balapha eZimbabwe balesikhathi sokuthi kwesinye isikhathi nxa kusenzakala ezinye izinto ababe bezibona bona ukuthi kiwo ziyabe zimbi, babe befuna ukuthi kwakhona wonke umuntu akubone kuyinto embi lanxa kulobuhle phakathi.
Abanye bathi okwenziwe ngumnankagwa ikuthenga amabandla aphikisayo la afana lelenu phambilini kokhetho luka-2023.
Lokho akusiqiniso. Ngithemba like lezwa umkhokheli wethu ukuthi ukuchaze kwaphuma kwabasekugcekeni ukuthi ibandla ele-NCA belifisa ukuthi umuntu wonke ongabe wangena ekhethweni lolo olwalukhona ngo-2018 ukuthi belifisa ukuthi kusetshenzwe ndawonye. So angiboni ukuthi khona nxa abantu abakumabandla la abakuPollard bephiwe izimota kungabe kuyinkinga. Angazi ukuthi inkinga yakhona ingaphi khona.
Yona iPollard ungathi iqakatheke ngani kulabo abathi kayila msebenzi ekwenzayo ukudlalisa imali kahulumende?
Mr. Nkomo, iPollard okuqakatheke ngayo abantu beZimbabwe okumele bakwazi ukuthi yenza ukuthi abantu bonke abangena ekhethweni ngo-2018 labo benelise ukuthi babe lembono engenza ukuthi uhulumende aqhubekele phambili ngokuthuthukisa ilizwe ngendlela ezijiyeneyo. Into abantu okumele bayinanzelele ukuthi abantu balengqondo yokuthi amabandla akhona lapha eZimbabwe i-MDCA leZANU-PF kuphela. Babona ingani nxa kuyikuthi kungakhona ongekho phakathi kwamabandla la amabili awulakho ongakubeka ebantwini ukuthi lawe ukhanye ukuthi ukhona ekuthuthukiseni ingqubekela phambili yeZimbabwe. Okunye njalo yikuthi kwenza ukuthi abantu ababephatheke kukhetho ngo-2018 basebenzelane ndawonye ukwenzela ukuthi kungabe lenzondano.
Umnumzana Gibson Sibusiso Moyo ngomsekeli kamqoqi webandla le-NCA. Kwezemidlalo, iziphathamandla zeZimbabwe Olympics Committee ebezihambela abadlali bakuleli emidlalweni yama-Olympics eTokyo kwele Japan sezibuyela ekhaya. Umphathintambo wezemali uGuest Coventry, yena okunhlanganiso ye-International Olympics Committee ilo Scott Vincent odlala igolf bona bazabuyela ekugqitshweni kwalimidlalo. IZimbabwe ivile abadlali abahlanu njalo bonke behlulekile ukuthola izicoco. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomkhokheli weZimbabwe Olympics Committee uFrederick Ndlovu.
Ukubonga nje uZimbabwe wonke ngokusisekela lokuthi encourage akade bekwenza khona besithumezela ama-message lesifonela. Ngingakhohlwa njalo ukubonga kakhulu kakhulu uhulumende weZimbabwe ngoba nguye osiphe imali ukuthi sibuye lapha and hayi sihambe kuhle sahlala kuhle azange sibe nohlupho.
Ye, so singathi-ke wena ngokubona kwakho ubona ngani sibili hayi ngihambe kuhle kodwa-ke abanye babuza ukuthi engxenye kade libaningi kakhulu iziphathamandla kunoko kade abajala ukukhuluma ngakho abantu sithi iziphathamandla ziningi okwedlula abadlali likubamba njani khonokho
ibona azani lapho sesikhathele khona yikho esiphambanisa khona ngoba nathi i-root cause asiyiboni kuhle iziphathamandla ayisizo eziningi ubhuko lona ngokwalo esilalo ukuthi abadlali bethu njeba abantu tshwane silelungele ukufaka abangamathumi amathathu lamizwe ama-national federations. We only manage to have 4 out of 32 national federations being represented, which means kulo msebenzi omkhulu kakhulu omele siwenze kuma-national federation ukwezethu sibe labadlali. Then ngibe sengisithi njalo kumele sibe kwazi ukuthi iziphathamandla azidicayidwa ngeZimbabwe ukuthi isiphathamandla sihamba ngobani. Isiphathamandla esihambayo labadlali zidijimana nenamba yabadlali abakhona and kule calculator kudijimana yiyo International Olympic Committee yiyo esitshelayo ukuthi njengoba le abadlali abadlali isiphathamandla elingabahamba lazo yes. So that one is never a position edijimana yilizwe. Ungakukhansithisa futhi khonapho nje ngixoxa labanye abaningi because bengapho kubukela amagames kumele ngidingisise ukuthi kati abanye vele bona bakenalisa njani ukuthi bequalify. Uzathola ukuthi khona eZimbabwe akade silayo kuphela thina ufizo therapist but amanye amazwe abalabo fitness trainer abalama psychologist besingalabo thina bonke abantu labo awutshengisela ukuthi ama-coach ethu abe ngalabo abantu okumele bebasekele ngendlela eqondileyo ukwenzela ukuthi ama-athletes ethu athole i-training e-proper.
UFrederick Ndlovu ngoweZimbabwe Olympics Committee. Isizalwane seZimbabwe uSarah Bennett yena usekhethwe ukuba ngomunye wabahlela imidlalo yesilisa e-hockey kuma-Olympics kwezokunikwa kwesicoco segolide.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Siziphethe ngebezihamba phambili. Igciwane le-COVID-19 lilokhe limemetheka ngamandla lanxa nje inani lababhubhayo likhanya lisehla kulezi nsuku. UZulu wakoBulawayo ukhala ngokucithwa kwamagetsi osokuyinsakavukela. Inhlolisiso eyenziwe yihofisi ka-Auditor General iveza ukuthi imali kahulumende eyayimele incedise abadubekayo ngesikhathi se-COVID-19 yaqanjulwa yasetshenziswa ngezinye indlela. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi untungameli Nkomo.
Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.